Vachitaura pakuradzikwa kwamudhara Bhonzo nhasi pamarinda ezororo Memorial Park kuchitungwiza. Vanoita zvemimhanzi, mitambo, tsika nemagariro vati havasi kufara nekubatwa nekuferi kwemaoko kwavari kuitwa nehurumende. Vanoita zvekutsikiswa kwemimhanzi vaAmos Mahendere vati vaimbi pamwe nevanoita zvemitambo, tsika nemagariro havasi kuwana rutsigiro rwakakwana kubva kuhurumende mubasa ravanoita.
Hatisi kufara nemaatiti emuZimbabwe. Ukaona dalili panapa suti yandakapfeka iyi kana foni yandakabata kana moto yandiri kutaita iyi zviri kubva kumagitari atinoridzai, asi tinoda rutsigiro runobva kuhurumende nekuti nyika ikashaya munhu anonzi muimbi imbondiudza zveje ndakatarira munofanira muchidya seemuZimbabwe. Redhiyo kana DJ anataura oisa song yorira TV hita dramarao yamoseka muchigara mumba muchitandara zvinonzi nyika ka. Saka tiri kuti kuhurumende yedu please tarisaiwo raramo yemaatisi emuZimbabwe. Kana hurumende yedu musiri kuziva zvisiitika regatikudzei zvakaitika kunigeria, Nigeria yakaisa fundi kumamizicho zvemaatisi ikoko kuti vabudirire. Saka tinodawo homwe dzakafana neizvozvo kuti maatisi edu emuZimbabwe tigone kusimukawo hurumende ngaitione onai zvaitika panapa kuma noizi vashaya hapana kana minista kuminista ari panapa.
VaMahendere vashora hurumende nekusatumira nhume pakuradzikwa kwamudhara Bhonzo avo vaizivikanwa zvikuru mune zvemitambo yabuda pachivhitivhiti.
Ndiriwo nekuita tenga kwakaita nyika kubva kumaeiti asinazive tingira Bhonzo muZimbabwe ndiyani. Saka tikaa vachokwadi maminista ndiya vari kudzimba dzavo vaitogara vachiteka vachipa itoroaa vaitekaachiai asi onaika icon yakadaiso mota dzavo kuuya here nhaye hurumende kuti muonewo zvaaiazi. Aiwa ini hangu ndiri producer director angaita hwauyaura wemusic handisi kufara nezvaitika izvi handiti.
Muimbi uye vachiita zvemitambo muzvare Kesi yaMasona avo vanonzi muchaneta mumutambo unonzi muchaneta vanoti vanoita zvemitambo vari kurarama zvehwakumukwaku sezvo vasiri kubhadharwa zvakakodzera.
I think for those vakatayawo vakataya but then inyaya yengoti ati yachona haisi kutibhadhara isusu vachona zvafanana kuti ezvinoizvi isusu tove nezvikwereti zvatitori nazvo kuna ana muchaneta kwacho like kuti kutoti tisope takanzi mari yacho hapana right now ingadai muchaneta yacho ichiri kutoshowa but nenyaya yekuti kune maareas edu echi epayment we haven't been atisabhadharo saka sometimes ati yacho inenge iri ichinatidza vanhu inogona kupedzisira yangodzoserwa mashure uye kuti representation yachono hatina yekunyatsoti tirepresente munhuwo kana kuti ari kuministri ikoko ariwe ati anotozivawo akamboexperienza malife experiences atikaexperienza atina experienzewo isusu ekurava nenzara yekushaya mafacility ekushaya zvinhu iwo aya ndo atingoti veduwe tisireyo munhu isazvirokuti hatina kudzidza maartist achona anokadzidza vatoriko vane madhigiri vatoriko vane chii saka ngakuiswawo an artist kuti vatimiririri I think zvinobatsira.
Mumwe akashanda namudhara Bhonzo mumutambo waizivikanwa uchinzi Bhonzo nechikwata kana kuti timi naBhonzo vaTimothy Chapmanei vati zvinovarwadza kuti vashayikirwa neumwe wavo zvisinei. VaChapmanei vakurudzira hurumende kuti sevanhu vanoita zvemitambo, tsika nemagariro vave nebazi ravo rakazvimirira rinotungamirirwa nemunhu anoziva zvinodiwa mubandiko ravo.
Hurumende yedu handizive kuti vatingagona kugara naye pasi tikanyatsomuonesa ndiyani anzwisise kana kuti inyaya yekuti munhu anopiwa ministry earth anenge asina idea. Zvakanakawo kuti dai zvichizoitawo nerimwe gore ministry earth ikange iine vanhu vanoshandako vari maartist kana even to the ministry level, minister level kukangwanawo munhu akamboitawo mitambo anonyatsozvinzwisisa. Saka nyaya inenge iripo maybe ndeyekuti kuti uzosvikawo ipapo maybe you need to go through nyaya dzepolitics neine. Saka sometimes maartist unenge wakaita sekunge wakaunganidza vanhu vese handizvo. Saka haugone kuzonyada kubva wazonyanya kupinda wakarerekera iko kubati kuenga kuna anonzi vanoartist iko maMP vaya vanongogadzwa vanonzi manani constituency MPs va vanongotsvagawo kamaarts industry imomo vanenge vakati muke muke upiwawo ministry oral zvinhu zvoita ukaona kuti even kuarts industry kwedu zvaigona kupatsanura kuti asine sports handizvo wese angopinda anenge akangoti kusports kutangonzi chakati unomona ari kubhora ari kucricket ari kurugby ari ku kwangoitwawo zvemusic zvaumo hauoni hauoni vanhu saka zvino zvingori bias towards sports saka zvakanaka kuti zvikapatsanurwa pamwe zvingatibatsiri zvinoziva kuti inoti arts and ameno and culture kana kuti sports and recreation voitwa tuma ministry pamwe zvinogona kubatsira
hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvemitambo tsika nemagariro vakazendeka zembe kutizwe divi ravo panyaya iyi sezvo vati vanga vakabatikana pataedza kutaura navo panhare mbozha yavo muchakabvu Lawrence Zimbarashe avo vanga vachizivikanwa nezita remadunhurirwa rekuti Mudhara Bhonzo vakashayika nemugovera mushure mekurwara kwenguva refu nechirwere cheshuga mumazuva avo ekupedzisira Mudhara Bhonzo vakange vashoshoma zvakaita kuti vatadze kushandisa izwi ravo kutsvaga raramo zvakapedzisira zvoita kuti vararame nekupemha zvisinei nembiri yavaive nayo ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza ndini Thomas Chiripasi.